Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chikunguru 22-2016. Vastrive Masiwa, vopembedzwa nekuchingamidza mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama pamusangano webudiriro wakaitwa kuWhite House. Vanhu vakawanda munyika votambira nemufaro mashoko esangano revakarwa hondo ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kukundikana kutonga uye havachavatsigire musarudzo. Vebato reZimbabwe People First vanoti nengo dzavo dziri kushungurudzwa nedzezano PF mugadziriro yadzo yemusangano uchaitwa nemutungamiri wavo Amai Joyce Mujuru kumarondera mangwana. Masangano akaita seElection Resource Center nezesni oenda kunoongorora sarudzo dzekumazowe North. Tichakupai zviri kubuda kubva kumusangano weInternational AIDS Conference uri kuitirwa muSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mashoko esangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ekuti vaMugabe vakundikana kutonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.